manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 1 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano mukuru wapindwa nezviuru zvevatsigiri vavo Panyele Primary School mukuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro mudunhu reMatabeleland South. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanosangana nevatsigiri vavo kumaruwa emarondera vachiratidza nhengo dzichakwikwidza dzakamirirawo bato ravo musarudzo. Chikwata chenyika chemutambo wecricket chemaChevrons chotarisana nemutambo wakaomesesa wemaICC World Cup Qualifier neSri Lanka mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato riri kutonga vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura urongwa hwebato ravo reZANU PF hwekutsvaga rutsigiro mudunhu reMatabeleland South pamusangano mukuru wapindwa nezviuru zvevatsigiri vavo Panyele Primary School kuBulilima. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vati nhasi izuva rakakosha zvikuru sezvo riri zuva rekurangarira kushaya kwamushakabvu vari gamba renyika vaJoshua Nkomo. VaMnangagwa vati kuve kwavo kuMatabeleland South kuda kwekuti dunhu iri rakapanyika magamba ehondo yerusununguko anosanganisira vaNkomo, vaGeorge Silundika, vaJason Moyo, amaite Njuwele Save nevamwe. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vapinda mumaruwa nemapurazi emumarondera uko vasangana nevatsigiri vebato ravo pasi pechirongwa chebato ravo chekutsvaga rutsigiro kumaruwa. VaChamisa vanonzi vatorawo mukana uyu kuratidza kunhengo dzavo vachakwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu. Tabata mutewedzeri wemutauriri webato iri vaGift Hostel Siziva kuti tinzwe zvizhinji.
Nhasi tanga tiri kumarondera West kumahusekwa patanga tine musangano wemarondera cluster. Munoziziva kuti bato redu rine maclusters akasiyana siyana ari kushanda under program yedu yemugwazo. Saka nhasi Nelson Chamisa vanga vachikurukura nemacluster nemachain champions tichigadzirira kuti tichilaunch campaign yedu mazuva ari kuya ari kuteera. Tiri kulaunch our campaign officially. Saka taakugadzira nyika yese kuti tigadzire shanduko. This year tinenge tichifokasa panyaya yemobilization, nyaya yeturnout yetu vanhu vagadzire kuya kuzovhota nenyaya yekugadzira kudefenda kwedu vhoti zvikuru sei kumaruwa. Nekuti nyika yese iri kuda shanduko, kuti shanduko iuye munhu wese weZimbabwe anofanira kunzwisisa kuti munhu kana wakanyoresa kuvhota yanguva yekuti munhu wese tiende kunovhota.
Munotarisira kuparura urongwa hwenyu hwekutsvaga rutsigiro kana kulaunch manifesto yenyu riini? Tichiona kuti kwangosara mazuva 53 kuti sarudzo dziitwe.
Manje mazuva ari kuteera muuchanzwa tichikoka ruzhinji rweZimbabwe kuti riuye tiite officially launch our campaign, asi tatanga maprogramu kuti tigadzirire kuti Zimbabwe idzva iuye maita basi.
Tirikuona kuti batso renyu rakaita dambudziko revamwe vainyoresa kuti vange vachikwikwidza kuvhoterwa kana kukwikwidza musarudzo. Inganzi double candidates. Vachamisa vari kuti nechiitiko ichi tichiona kuti panenge pakuda kuti munge muchijekesera nhengo dzenyu kuti ndiani anofanira kunge achisarudzwa nebato.
Tanga tichiudza ruzhinji rweZimbabwe kwese kwatachifamba. Nhasi tatiri kumaronda tichiintrodusa macandidate kuti ava ndovakamirira triple C kuti vanhu vazvizive kuti kwaita matsotsi. Vari kuda kupfeka nguo yele ivo vari vegreen. Isu setriple C tine 210 MPs ari kuzikana tabudisa mumasocial media edu mumawhatsapp. Muchaona manje manje tinoita kubudisa maposta kuti azare nyika yese kuti vanhu vazive rupau retriple C neava vanenge vakamirira triple C. So that site dambudziko pakufamba vaita basa.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato retriple C vaostalo siziva vari parunhare kumarondera west nestudio 7. Apo nhasi nyika yeZimbabwe yanga ichicherechedza makore makumi maviri nemana kana kuti 24 kubva zvakashaya gamba renyika uye vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo. Bato rinopikisa rezapu rakurudzira hurumende pamwe nevana veZimbabwe kuti vakoshese zuva remusi wa 1 Chikunguru senzira yekuremekedza mabasa akaitwa naMushakabvu. Kuti tinzwe zvizhinji ngatinzwe iTobias Mudzingwa ari muHarare.
Vachitaura vari pamabiko ekucherechedza zuva iri aitwa nebato rinopikisa iri muStanley Hall muBulawayo sachigaro weZapu nyika yose vaJohn Zolani Dlamini vati vaNkomo vaive munhu wevanhu vese akange asingatungamidzi rudzi aibatanidza vanhu kwete muZimbabwe chete asi kuti muAfrica yose. Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wasachigaro weZapu amai Tendai Chekera avo vanobva kuManicaland. Amai Chekera vanoti zuva ranhasi zuva rakaoma rinovatondedza zvakaoma sezvo vamwe vevana veZimbabwe vakarasikirwa neupenyu vachida kuti vanunure vana veZimbabwe.
Upenyu hwatiri kurarama hwaakutitondedza kuti ndizvo here zveshuwa zvataitaurwa navangomo zvavairwira zvavakatanga as father Zimbabwe Gains of Independence. Handiwo atiri kuona nhasi upenyu hwatiri kurarama nhasi.
Vakafano bata chigaro chemumwe wevatevedzeri vemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaFelix Makalela Mafa uyewo vakamboshanda neMushakabvu mubato reZapu vanoti zvose zvakanaka zvaimirirwa navaNkomo zvaurayiwa nebato riri kutonga reZANU-PF.
ZANU-PF iri kufamba ichiita corruption, ichitorera vanhu zvinhu zvavo. Zvese izvozvo hazvifambiri nelegacy yavaNkomo. VaNkomo vaiti vanhu ngavasevenzere vabatane, marudzi ese adye upfumi vese vari pamwe chete.
Mashoko avaMafa anotsigirwa nemutauriri wemutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora vaLloyd Damba avo vanoti dai father Zimbabwe vari vapenyu nyika ingadai yabudirira kudarika zvairi nhasi.
Dai pasina kuburikidza nekuda kwetribalism yakazoitika during the liberation struggle and after the liberation struggle, dai vari vobangomo vakatanga kutonga nyika yeZimbabwe, dai upenyu hwedu huri pari nani. Vachizikanezere kuti chibwe chitedza zvinoreva chidombo chihurungudo chakanaka chinotsvedzerera nekuti munhu akanga achidiwa kumativi mana ese eZimbabwe.
Asi nhengo yeZANU-PF iri nhengo yeCentral Committee vaJoseph Chuma vanoramba mashoko avadamba pamwe navaMafa aya.
Tiri kuona baba vedu vamunangagwa vamhanya kumativi ese enyika vechigadzirisa madhamu, mairrigation schemes amutswa. Saka vaNkomo pavari vava kutoona kuti aiwa zvijaya iri randakasiya iri rakuita chaizvo twandaida kuti zviitike kuti vanhu vagone kuzviraramira nekurima.
Mutauriri webato rinopikisa reZapu vamusongelwa Ndlovu vanoti Mushakabvu vakasiya vagadzira hwaro hwekuti nyika ibudirire murunyararo.
Even vanga vaine zvombo zvokuti varwise nharadada idzi dzadai kuuraya nyika yedu vakasarudza runyararo. Naizvozvo tokumbira maZimbabwens ese vari kuzopindira musarudzo vaite sarudzero murunyararo nekucherechedza legacy yababa Joshua Nkomo.
Bato reZapu rakumbirawo hurumende kuti iite zuva ra 1 July kuti rive zuva rezororo vanhu vachirangarira Mushakabvu. Mumwe mudzimai ave kugara pamba paimbogarwa nekuitirwa musangano navaNkomo nevamwe varwi verusununguko kumakore kuma1970 mumusha weHighfields muHarare, ambuya Neti Huwa vanoti kunyange vakazogara pamba apa makore mashoma navaNkomo vabva, nhoroondo yaitaurwa nezvemushakabvu yakaita kuti vavayemure zvakanyanya.
Vachiita musangano yavo pano nanachonamanhu vachiita mamiting avo mazuva ese panapa. Joshua Nkomo ndakagara nechongo vada nanhasi nyangadaro Mushakabvu ndinongovafarira.
Vanoona nezvekudyidzana neveruzhinji kuMuseum of African Liberation, iyo iripo kucherechedza nekuchengetedza nhoroondo yenyika dzemuAfrica, vaJoseph Ngani, vanoti ruzhinji rweZimbabwe rwakasununguka kuziva zvakawanda pamusoro pavankomo kubudikidza nekushanyira museum yavo.
Tine humbo wezvunhu zvaishandiswa navadr Joshua Nkomo nguva yehondo, zvakaita sepfuti yavaishandisa nguva yehondo netape recorder yavaishandisa nguva yehondo, uyezve tine zvipfeko zvavo.
Vankomo avo vaizivikanwa nekuti Father Zimbabwe kana kuti Chibwe Chitedza vakaberekwa musi wa 19 Chikumi 1917 kumatopos mudunhu reMatabeleland South, vakazoshaya musi wa 1 Chikunguru 1999. Vanorangarirwawo nekukurudzira runyararo kuburikidza nekubatanidza bato ravo reZapu nereZanu mugore ra1987, mushure mekunge vanhu vaifungidzirwa kuti vaive vatsigiri vavo vangangosvika zviuru makumi maviri vemumatunhu eMatabeleland neMidlands vakapondwa nemauto vachipomerwa mhosva yekuda kupandukira hurumende. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuratidzira muFrance neZuro kwakapinda muusiku hwechina, apo mhuri neshamwari vari kugadzirira kuradzika mukomana wemakore 10 akaurayiwa nemapurisa zvakamutsa mhirizhonga. Pane urongwa hwekuti Nael M aradzikwe nhasi mugovera kuNanteri kwaaigara. Nhasi mangwanani vanodzimura moto muNanteri vadzima moto wanga watangwa nevari kuratidzira ava. Bazi rezvemukati menyika rinoti vanhu vanodarika chiuru nemazana matatu vasungwa pakati peusiku hwechishanu nemugovera mangwanani. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namuzvare Sabile Dewa vesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, rinobatsira iro madzimai vanoda kuita zvematongerwo enyika kuti vakwanise kuwana mabasa epamusoro. Muzvaredhewa vanoti vari kushungurudzika nekuona kuti pagwaro revachange vachikwikwidza sevatungamiri venyika vegore rino hapana vakadzi.
Chiri kuti shungurudza ndechekuti pamacandidates ese akabuda for presidential election hapana kana mukadzi akabudirira. Zvinhu zvinorwadza kuti madzimai pamakore ese5 adarika ibva muna 2018 vanga vachitsvaya zvikuru kugadzirira kuti vakonteste mumaelections.
Chii chakaitika kuti tishaye madzimai vakakwanisa kupinda pasarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rino?
Last year the Zimbabwe Electoral Commission yakataura kuti yakukwidza mari dzinobhadharwa izvo dzinonzi manomination fees. Apo pavakataura kuti vanoda kuita members of parliament vachabhadhara $1,000, vanoda kuita mapresidents vanobhadhara $20,000 kana kuti yakaenzana neiyoyo iri maRTGS. But takaona madzimai aida kukwikwidza vanhu vavalinda masarira vekulead namai Elizabeth Valero vekuuza vachitadza kubudirira kuti vafaile mapapers avo vakontestewo mumaelections. Constitution yedu inopa mutemo kuti hapana munhu anofanha kutadziswa kupinda muzvigaro zvekutungamirira nezvinhu zvakaita sezvakawanikwa apo madzimai aivharirwa nekuti vakatadza kubhadhara mari iyi yanga yakawandisa. Sekuziva kwatinoita ikonomi yedu yemuZimbabwe haisi kufamba zvakanaka. Madzimai anoiwanepi $20,000? Apa vana vari kufane nzara, mabusinesses haasumbonyatsobudirira zvakanaka. Madzimai mazhinji ari in the informal sector umo maprofits acho mashoma.
Bumbiro remutemo rinoti chii panyaya dzakadai?
Hapana pazvakanyorwa muconstitution yeZimbabwe kuti vanhu vanotungamirira vanhu vanenge vane mari chete. Isusu sewaupe takanyorera kuZimbabwe Electoral Commission last year tichikumbirawo kuti vadzikise maprizes iwaya emanomination fees, nekuti tanga tatozviona kuti madzimai achatadza kubudirira nekuti anenge achivharirwa panze vachishaya mari. Zvazvakubuda zvakaita zvakuita nge election yemuZimbabwe yango vanhu vane hupfumi vasina hupfumi but vachikwanisa kutungamirira havasisina mukana wokutungamira. Tikatarisa pamastatistics edu a2018 takawana a record number yemadzimai akamira ari macandidates for the first time since independence yeZimbabwe muna 1980. Madzimai 5 akabudirira kucontesta as my president. Asi chinotirwadza ndechekuti izvezvi paelection iri kunge iripo mumwedzi iri kusvika manje manje hapana kana mukadzi mumwe ari kukontesta.
Pane zvamuri kuita here kubatsira avo vakange vari kuda kuwanikwa ivo vachikwikwidza vari madzimai sevatungamiri venyika?
Tiri kumbotiraya kubatawo vematare edzimhosva kuti vanokwanisa here kugadzirisa kuitira kuti madzimai maviri aya akwanisewo kulodja manomination papers avo sezvo zvanga zvavharwa, but electoral court inokwanisa kusita ichigadzirisa zvinhu zvisina kufamba zvakanaka. Madzimai vakatotsvaga mari, vamwe vakakumbira vakaiwana, but nekuti mabank limits akavatadzisa kutransfera mari zvamunoziva RTGS ukaitransfera hairiflekta ipapo. So zvinhu zvinotishungurudza kuti madzimai anenge ashinga kuda kukontesta mama leadership positions epamusoro-soro ongokundikana nekuti havasi kugona asi kuti nekuti mari yacho yatadza kubuda mubhengi. So tinoramba tichingokurudzira hurumende even nevezeki kuti going forward nyaya dzemanomination fees idzi ngadziratidzouka ikonomi yemuZimbabwe isina kumira zvakanaka, nekuti kana vachikwidziridza nomination fees vari kuti chii kune avo vanhu vari kurarama from hand to mouth. So tinongoramba tichingokumbirawo kuhurumende kuti itarise zvakare manomination fees aya kushaya mabi elections nemaelections mamwachaya machallenges atasangana nawo izvozvo anenge aripo zvakare aya achatadzisa madzimai kubudirira nekupinda maleadership positions.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nenyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe pamusoro pekunonoka kunonzi nevamwe kwaita kuburiswa kwegwaro revavhoti neZEC. Vamwe vari kutiwo ZEC haina dambudziko sezvo iri kuti gwaro revavhoti ririko, iro rinonzi voters roll, kune avo vanenge vachida kuti vaende vachiritora. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Zembe tichitarisa kuti sarudzo dzave kutosvika munyika.
Vakandemiri, chinhu chisina kunaka chiri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission chokusabudisa gwaro ravavhoti. Ike zvino tadiwa musarudzo, asi vanhu havasati vaziva gwaro ravavhoti richashandisiwa. saka zvose zvichiri murima, saka zvinhu zvakashata nokuti haichazonzi sarudzo iri mujekerere, nokuda kwokuti hatisati taziva kuti dariro ravanovhota richange rakamira sei.
Tinombonzwa iyo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichipa zvikonzero zvakasiyana siyana nenyaya yekusakasika kuburitsa gwaro revavhoti, zvinosanganisira nyaya yekuti vanotya kuti vana mambara vanogona kurikanganisa. Zvikonzero zvingatambirika here kuvana veZimbabwe tichitarisa kodzero dzavo?
Kuzeza kweZEC kuti gwaro ravavhoti rikabuda rinozosunukwa naro ndokwamanyepo. Nokuda kwokuti nezivo yechizvino zvino magwaro anoiswa zvaanoiswa kuitira kuti asatambuka nawo. Svombonyoro inoiswa inenge ichingozikanwa nezeki yacho pachayo kana gwaro richinge rabuda. Saka ndozvakuitwa mazuva ano pamishina yemashoko echizvino zvino. Saka manyepo ari kutaurwa nezeki iyoyo kuti gwaro rinozosunukiwa naro. Vachida kuvanza havo kusunuka kwavari kuitira vanhu kuti vagozoita zvokufuta vanhu kana kuti kupinda musarudzo namagwaro akasiyana siyana, vaita chitsotsi chavo vozobudisa gwaro ravanofunga kuti ndiro rinenge richivhara chitsotsi chavari kuita.
Zimbabwe Electoral Commission inoti gwaro revavhoti riripo kune vanenge vachirida, asi vanouya vodhindirwa mapepa. Vanoda vacho kutenga vachitaura kuti zvinenge zvakudhura nokuti peji imwe chete inenge ichita dhora. Gwaro revavhoti rine mapeji anodarika 180,000+, zvichireva kuti vanhu vanenge vakubhadhara mari inopfuura $180,000. Ipapo Zimbabwe Electoral Commission ingapuwa mhosva here kana ichitaura kuti gwaro revavhoti ririko kune vanorida asi vazhinji vari kuda repadandemutande rinoelectronic version?
ZEC ine mhosva yokuramba kubuda pajekerere maererano negwaro ravavhoti, nokuti zviri kumunhu unoda kuti ati ndoda gwaro rakadhindwa pamapepa rinoita $180,000 kana kuti ndoda gwaro repamishina yachizvino zvino repadande mutande electronic. Hazvifaniri kuti iyo ZEC ingotaura kuti tine gwaro rorupawo rumwe isu tava nezivo yemishina yamanje manje kuti zvirerukire vanhu. Saka ipapo tinongodzokererazve kuti kusada kweZEC kuti ibude pachena nokupa vanhu magwaro avanosungirwa kuva nawo.
Pane matanho angatorwa here nevana veZimbabwe kuti vange vachimanikidza Zimbabwe Electoral Commission kuti ikasike kuburitsa gwaro revavhoti?
Hongu, danho rinofanirwa kutorwa iko zvino kumanikidza ZEC kuti ibudise gwaro ravavhoti rinofanirwa kuti riitwe navanhu gumi nomumwe vakanyoresa izvozvi kuti vagopinda munhange mutangi yokuva mukuru wenyika kana kuti purezidhendi. Saka ivo vanhu ivava vari gumi nomumwe ndo vanofanira kumhanya kuZEC kuti vandoudza ZEC, haiona kuikumbira, vaudze ZEC kuti ibudise gwaro ravavhoti, nokuti gwaro ravavhoti rinofanirwa kuva mumaoko avavhoti navose vanhu vanorida kuti vaone kuti zvakamira sei. Saka hachisi chinhu chechipakirwa chechivandevande. Ndosaka sarudzo iri pajekerere, ifanira kuva pajekerere ichitokokwawo vanhu vokune dzimwe nyika kuti uyai muone mutambo watiri kuita.
Totarisawo kuti iro gwaro revavhoti kunge richikasika kuwanikwa zvii zvinobatsira, zvakanakire izvi?
Vakandemiri, chinangwa chokuita gwaro ravavhoti ndechokuti zvinhu zviitwe pajekerere, pasaita vanhu vanoita chitsotsi chokubira mavhoti kana kuti wazohwina ningana kana kuti warudza ningana. Izvo zvisizvo, zvinoitira kuti pagozoitwa masvomhu okuenzanisa kuti vanenge vakanyoreswa ndavava, vakazopinda mukundoshara ndavava, zvakazobuda mumavhoti avanhu ndezvizvi.
Iyo yanga iri hurukuro yataita nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Thank you. munhau dzemitambo. Nhandare Queen's Sports Club mangwana-mangwanani iri kutarisirwa kuzara apo chikwata chenyika chemutambo wecricket chemachevrons chiri kupinda munhandare mumutambo wacho wakaomesesa wemaICC World Cup Qualifier neSri Lanka. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata cheZimbabwe chiri kuda rutsigiro rwakakura apo chiri kusangana neSri Lanka iyo ine mapoints matanhatu uyezve iri pamusoro petafura yeSuper Six Stage. Kunyange hazvo zvikwata zviri izvi zvakaenzana pamapoints matatu, Sri Lanka ndiyo iri pamusoro petafura yeSuper Six Stage iyi nekukanda maranza akawandisa. Asi mangwana chimwe chezvikwata zviri izvi chiri kuwana tikiti rekuenda World Cup India kana chikakunda nekupinda mapoints masere. Muongorori wezvemitambo vaAdmai Muimeke vanoti pasvika Zimbabwe apa hapasisina kudzokera shure.
Zimbabwe payasvika apa ndikuona kunge isusadzoreke ifinishi Lanka nembiri yainayo iyoyi ndikuona ichirohwa ipapa.
Pari zvino Zimbabwe yakunda mumitambo yayo yesemishanu yayatamba ichitungamirwa nevatambi Skandar Raza, Sean Williams, Ryan Bull, Wesley Mandevere, Craig Ivan na Blessing Muzarabani. Murairidzi wemutambo wecricket Leonard Namburo anoti kubvira pakaenda Zimbabwe kumafinari T20 World Cup gore rapera vatambi vayo vanga vachiratidza nzara inotyisa yekuda kukunda.
Tikada kuti kada kutaridza kubva paWorld Cup last year vachitamba mutambiro wavaita zvinongoratidza kuti vanhu vanga vagara vatone pfungwa dzekuhwina since pakachinja kochi nekutizi even matambiro avakuita ukada kutaridza kuti vatambire vanhu vari kuratidza kuti vane nzara yekuda kuhwina.
Asi muteveri wechikwata ichi vaEdmore Mutetwa vanoti mutambo neSri Lanka wakaoma zvikuru zvekuti Zimbabwe inoda rutsigiro rwakasimba.
Kwasika aiwa kwakaoma kumana vabuda rutsigiro rwedu chete musoro pamwe chete chivatsigiro kumana nekuti tichida kuzvambaradza Sri Lanka kumana.
Mutambo wamangwana wanyanya kuoma nechikwata chavari kuzotamba nacho vabva paSri Lanka, Scotland nhasi masikati yarova West Indies nemawickets manomwe ndokupinda mapoints mana. Zvikwata zviviri chapedza zviri pamusoro petafura yezvikwata zvitanhatu yeSuper 6E ndizvo zvinobudirira kuenda ku2023 World Cup kuIndia. Zvichakadaro chikwata chenhabvu cheNgezi Platinum Stars chasimbisa utungamiri hwacho hweKasolaga Premier Soccer League mushure mekurova hwange 2-1 muBaobab Stadium. Ngezi yapinda mapoints makumi maviri nematanhatu, mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo yarovawo Chicken Inn 2-0 mumandava. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Manika Diamonds 1, Shesham 0, Blue Chips 0, Green Fuel 2, ZPC Kariba 2, Yada 1. Asi mutambo mukuru svondo rino uriko mangwana muBaba Field Stadium umo Highlanders iri kusangana neCaps United. Mangwana zvekare Black Rhinos vs Dynamos Bata, Herentals vs Simba Bora Mandava, Triangle vs Cranbourne Bullets Gibo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Tinotenda Michael. Mutambi wetennis weZimbabwe Benjamin Locke ari kupinda munhandare manheru ano mufinal yeMedellin Challenge kuColombia, umo ari kusangana naPatrick Cripson wekuUSA. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano mukuru paNyele Primary School kuBulilima mudunhu reMatevelin South nevatsigiri vavo vachiparura urongwa hwebato ravo hwekutsvaga rutsigiro. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vasanganawo nevatsigiri vavo kumaruwa emarondera vachiratidza nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ive nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyai mina Praxidus Jeremiah.
Soko isika tisenda baku VOA.